Morariti wechikwata ichi lizwe sweswe anoti ari kugutsikana nevatambi vanavo zvekuti ari kuona zvakakosha kuti vasatenge vatambi vakawanda vane mbiri.
Then totalisa magetsi atinawo akasiiwa nevamwe then toona kuti tinoedha 1 or 2 here. But so far so good the boys vashanda.
Asi sweswe haasi kuramba kana kubvuma kuti chikwata chake chiri kuda kutenga Prince Dube weHighlanders na Ralph Kaondera weTriangle izvo zvapararira nyika yese. Sweswe anoti kune vakawanda vanga vachimutarisira pasi asi aine nhoroondo yakasimba munyaya dzenhabvu muZimbabwe kunyange ave kuzivikanwa nezvaitika izvi.
Vanhu vanotaura zvavanoda kana vasingakuzivi. I think ndagara pabasa redu for a long time. What was important ndezvekuti tikweta basa redu sisi tipende chatiri chete.
FC Platinum yakatora mukombe wekaso Laga Premier Soccer League mushure mekuruva Capes United ndokupedza ine mapoints makumi matanhatu nemaviri mapoints matatu pamusoro pechicken in iyo ine mapoints makumi mashanu nemapfumbamwe. Sweswe anoti kutamba kwavo mucup Champions League kwakavabatsira zvikuru kuti vatore mukombe wePremier Soccer League kwemakore matatu akateverana.
Zvakatikanganisa apo neapo but I think zvakatipa futi experience yekuti tigone kutamba magames akaita seiwawo.
Capes United ndiyo yakapedza iri pachinhano chechitatu nemapoints makumi mashanu nemasere kunyange hazvo vakawanda vaitarisira kuti chikwata ichi ndicho chichatora mukombe weZimbabwe nekumirira nyika muCup Champions League mwaka unouya. Muteveri wechikwata cheFC Platinum vaBernard Mujazi vanoti vari kufara zvikuru nemafambiro akaita zvinhu vachiti ivo kugona kunenge kudada yaikodzera kutora mukombe mukuru uyu.
I'm really happy because at the end of the day we managed to turn the trophy to Mandala. So I'm so happy.
Mukupera kwemutambo yenhabvu yemwaka uno Chapungu Tier 1 Wange nemushowani Stars ndidzo dzakakundikana kuramba dziri muzvikwata zvenhabvu yepamusorosoro izvi zvichireva kuti vave kuenda kuDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.